Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikunguru 23 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano wanga wakanangana nevarairidzi vanorerama nehurema kana vanhu vanga vachitea kungudza vamunangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera vari kutadza kuti basa ravo vari kuzvakanaka nekuti vanoshanda vamwe ivo vagone kushanda mishonga yavanonidha vamwe vanode ushope vanoda mafuta ekuzora zvinodhura.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana kumahofisi avo emunhu Mutapa nenhengo dzerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vagari vemubulawayo voita maonero akasiyana panyaya zviri kuitika mukanzuro yeguta ravo, vamwe vachiti zviri kukonzerwa neuori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusaro rarudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana kumahofisi avo emunhu Mutapa muHarare nenhengo dzerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ dzinorarama neurema vachinzwa nezvematambudziko ari kusangana nevarairidzi ava mukuita basa ravo. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vafadzwa zvikuru nekutambirwa vachipiwa nzeve nemutungamiri wenyika. VaMajongwe vanoti vaMnangagwa vavimbisa kutarisisa zvichemo izvi nekuona kuti zvichagadziriswa. Vanoti zvimwe zvezvinhu zvanzina vaMnangagwa vachagadzirisa nekukasika kuwanisa varairidzi vasingaone makombiyuta ekushandisa panguva iyo zvimwe zvichemo zvavo zvinenge zvichigadziriswa. VaMajongwe vanoti panyaya yemihoro mutungamiri wenyika azivisa kuti zvinhu zvichakaomera nyika. VaMajongwe vaperekedzwa kumusangano uyu nemunyori anoona nezvenhengo dzinorarama neurema muPTUZ vaAbiot Moyo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu. Tabata vaMajongwe kuti tinzwe kuti zvii zvabuda mukusangana kwavaita nemutungamiri wenyika.
Musangano wanga wakanangana nevarairidzi vanorerama neurema vasingaoni vanofamba nemawheelchair vanoshandisa midondoro vanorarama upenyu hwakaomarara zvikuru nepamusana pekuti vanhu vane dzimwe nhengo dzemuviri dzavo dzisina kunyatsoita zvakanaka. Saka vanhu vanga vachitea kungudza vaMnangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera vari kutadza kuti basa ravo vari zvakanaka nekuti panoshanda vamwe ivo vagone kushanda panonanga vamwe kumaricho ivo vagone kuenda kumaricho mbari dzerenda vagone kudzibhadhara mishonga yavanonidha vamwe vanode ushope vanoda mafuta ekuzora zvinodhura saka vari kutadza kurarama upenyu hwakakwana. Saka vanga vakauya kwatiri vachiti dai PTUZ inova inovatungamirira yafacilitata musangano naVaMnangagwa zvinova ndo zvataita musangano iwoyo taita for 2 hours tacommunicata zvichemo zvavarairidzi vakadai kuna president. Pane zvatapiwa pane zvakawana nezvimwe zvinofanira kugadziriswa zvataongorora nekuingenza mamwe maministries.
Zvii zvamapiwa
chiripo ndoda kuti president vakonsida kuti varairidzi vanoda malaptop vachavatsvagira hongu havagoni kupa vese ka1 asi vachavatsvagira kwoita dzimwe nyaya dzakaita dzekuti mastenzi vachakwanisa kuwana rubatsiro kwoitawo zvakare nyaya dzekuti vari kuda kuita zvekurima vanokwanisa kuwanawo access zvinhu zvakawanda zvatanga tichitaura nezvazvo zvatiri kuona kuti dialogue iyo inogona kuvabatsira nekuti vamwe vacho varairidzi havana maaids havanawo zvichemo zvevanhu vavanoshanda navo kuti vakwanise kuita basa ndezvatakwanisa kuwanawo kuti zvikwanise kuongororwa nekugadziriswa nekuti zvinhu zvayo zvanga zvatora makore zvisina kugadziriswa tasiita kuna purezidendi kuti sei tisingawani vatungamiri vezvikoro vanorarama neurema vakawanda ivo variko ende vakawanda kuti vanogona basa.
Ko nyaya yemihoro maikurukurawo here napurezidendi?
Vataura vega vakati vari kudawo magrants zvinoita kukinya nekunamibhia kuti varayiridzi vanorarama neurema ngavakwanise kupuwa magrants. Saka zvinhu zvekuti vamunangagwa vacho vataura kuti vachazvinzvera vachazviongorora and we hope kuti tichawana apositive respite from this engagement.
Makanga makaisawo gwaro renyunyuto yenyu kune mutungamiri wenyika, inyaya yamabatawo here zvakare nhasi?
Nhasi tanga tichifokasa nenyaya yemateachers living with disability chete nekuti anguva tikada kudziumidza dzeseka tinopedzisira tagadzira chiutsi tobva tachipfungaidza totibva tatadza kuona kwatiri kuenda. Zvichemo zvedu zvatasvisa zvanga zvakanangana nekurarama kwevarayiridzi vakadai. Vataura nyaya dzavowo dzekuti mihoro yavo haisi kukwana, vakati vachaongorora nyaya iyoyo asi vaburika pachena kuti pane machallenges ari munyika. Handichi kurumbise kuti zvataurwa nevarayiridzi ava zvasvika ende vamunangagwa vacho vazvinzwa pachi zvavo.
Avanga vari munyori wesangano revarayiridzi reptuz varaymond Majongwe vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vagari vemuvulawayo vari kuita maonero akasiyana-siyana panyaya zviri kuitika mukanzuro yeguta revulawayo, vamwe vachiti zviri kukonzerwa neuori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusarura rudzi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutauro unotyisa wakasimudza musoro zvichitevera danho rakatorwa nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe Kamparami rekumisa basa munyori weguta vaChristopher Dube masvondo mashoma apfuura vachivapomera mhosva dzakati kuti. Izvo zvakapa kuti vamwe vatsigiri vavaDube vabude pachena vachishora vaKambarami, vamwe vachiti sezvo vaKambarami vari mushona vaifanirwa kubva mukanzuro yeguta, vachiti verudzi rwechiNdebele chete ndo vanofanirwa kupinda mukanzuro iyi. Izvo zvakaita kuti zvinhu zvishate, vanhu vakawanda vachisimudzira nyaya yerusarura rudzi, asi vamwe vachiti dambudziko reguta raikonzerwa neuori huri mukanzuru. Meya weguta vaSolomon Mguni vakazopindira vachimisa kumiswa basa kwavaDube, asi vakati nyaya iri kupomerwa vaDube inofanirwa kuferefetwa nemazvo. Mutungamiri wesangano reHabakuk Trust iro rinoshanda mukuvaka runyararo muvanhu vadhumisani Ngomo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yerusarura rudzi yakasimudzwa nemakakatano aya ine chekuita nekusagadziriswa zvizere kwenyaya yegukura hundi uyewo kusarira kumashure kunonzi kwakaita matunhu ematevereland.
I feel kuti nyaya work to look at my historical imbalances as well. Kune nyaya yekukura hundi, kune nyaya yemarginalization. It's important kuti look at these issues deeper as well. If you feel kuti this is my issues are, it would be very difficult for us seven we will allow it to move forward as a people. So in order to move forward you need to get the history nema past injustices as well.
Mudzidzisi wezvekuvakwa kwerunyararo nebudiriro vaDonwell Dube vachitaura semuongorori akazvimirira vanoti panoda kunyatsokuitwa tsvagurudzo yakakwana yekuti makakatano ari kuitika aya ari kunyatsokonzerwa nei, vachitiwo nhoroondo yekuve nezvichemo zvisingagadziriswi nehurumende zvinhu zvinogona kuve zvezvimwe zvikonzero.
Nyaya idzi dzinoda kunyatsogarirwa pasi zvonyatsoitwa inonzi conflict mapping. Tonyaso mepa kuona kuti madynamics ese ezvinhu zviri kuitika abuda. Inyaya here yekuti vanhu vave more conscious neidentity yavo kana kuti the identity issue iri kushandiswa kuda kugadzirisa maissues akara aripo. Saka tokona kuona kuti inogona kunge iri sign yekuti madeep seated issues asvika papoint yekuti akuda kuti achinyatsotarisiswa po attention yakakodzera.
Munguva pfupi yapfuura boka remadzimai AMDC mudunhu reulawayo rakashora kwarakati kukurudzirwa kwekupesana kwevanhu pachishandiswa marudzi kuri kuitwa muguta iri. Mukuru weaffirmative action group muulawayo vareginald Shoko vanoti sangano ravo rave nenguva richitaura nezveuori hwavanoti hwave nenguva huchiitika, asi vaShoko vanoti vanoshora zvikuru nyaya yekupatsanurwa kwemarudzi.
production ya bumbura and is real. To fango wakona to batana say tichi address because ino affect Bulawa yoset. Kerupa wakuziwa zushukwa to Bulawa is a metropolitan province. You find everyone. Fan Kalanga, Fenda, Shona, Tonga, Tuan kwa nambruwa. Saka kana tichi kusa corruption, gatsa kuse corruption, titaka tausa trofa kupine kupi. Kuse marus, azidika animika kata sedo. Chungkwansa kutangisa moto wasungazo kwa nisi kupi kupeta.
Mufundisi, uye wari mkuru wechukua tachinonzi Save Bulawayo campaign, icho chakaita msangano nezuro waikuru zira kutimakanzu la yu Bulawayo abiswe kugazwe commission wa Angliston Swanda, wano tarakuru ziri nyaye rusa rurarudzi.
Vanuvane ma frustrations avo from the past panyadze kukuraundi and other issues zisina kugadziriswa. Saka ine ma platform akadai vanhu vanowanzo burisa zviri mukati mavo and it's normal. But isusu nyaya yedu haine nezvemarudzi, tiri kudhira nenyaya yecorruption, outright corruption. Taimbevena makansel ano huashona by origin vana alderman Salo, vana alderman Makeup Rampofu and others. Atina kumbofira taita dambudziko rakadai. Dambudziko iri rauya izvezvi because of corruption.
Mukuru weBulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Svindi vanotiwo zviri kuitika mukanzuro yeBulawayo hazvinei nerusarurarudzi asi kuti huri. VaSvindi vanoti zvakakosha kuti makanzuro asati asarudzwa vaive vanhu vanozikanwa hunhu hwavo munzvimbo dzavanogara. VaSvindi vanotiwo zvakakosha kuti vagari vasarudze zvine uchenjeri makanzuro avo kuitira kudzivirira huri kana kutadza kuita basa nemazvo.
Before we blame councillors, my residents anota kutazibe kuti vatota city father vanota kusarudza munhu anokozoro zvakanaka ane track record yakanaka. As we speak now, kune ma councillors apo who have never been leaders in any way in society. Havazivi kuma residents kana kuita chairman liberal society yaicho kana even kuita chairman wechikoro asusadzaitika.
Vanhu vane chitsama vakataura pamusangano wanezuro vakaratidzwa kusafara nekutadza kuita basa nemazvo kurikitwa mukanzuro iyi, izvo vakati zviri kukonzerwa nehuri. Mumwe mugari akangozvidoma nezari kuti amai moyo vakati vanoda kuti pave nekomisheni vachiti pave nenguva yakareba makanzuro eguta reBulawayo achinongedzwa munyaya dzehuri. Vakambo vemutevedzeri wameya weBulawayo vaGift Banda vakambomiswa basa vachinenedzerwa huri asi vakazochenurwa nedare reHigh Court. Murwi wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra Valinganiso Nyati vanoti nyaya yehuri haifanirwi kuve inopinza zverusarurarudzi mukati.
Who instigate tribalism pakati pevanhu. Chandokumbira ndocho kuti vanhu veZimbabwe ngavabatane. Inini I will take this issue kuenda kwangu kwandakaita kuhondo. Baba Nkuma vakatidzidzisa kuti vanhu vangu, I'm not fighting the color of a person, andisukurisa tribe yemunhu.
Vachinyora paTwitter, mumwe wevatevedzeri veMDC vaWelshman Mnuve vayambira vagari veBulawayo kuti vasaite pfungwa yekuda kuve necommission muguta. Vachiti izvo zvinogona kudzorera kumashure budiriro yeguta. Svondo rapera, hurumende yakatumira komisheni yevanhu vashanu kuti iite ongororo yezviri kuitika mukanzuro yeBulawayo. Komisheni iyi yakapedza basa rayo nezuro uye zvakabuda zvinotarisirwa kuturwa munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya yeBulawayo, mutevedzeri wemunyori wezvematunhu muMDC vaClifford Sachiwayo vanoti havaone hurumende ichishandisa masimba ayo mukutora guta reBulawayo kuburikidza nekudzika komisheni inofambisa mabasa eguta iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yekomisheni iyi. VaSachiwayo vaudza reichoto weStudio 7 kuti makanzuro anofanirwa kunge ari pasi pevanhu vakasarudzwa.
Chekutanga chatinofana kuziva semhuri yeZimbabwe ndechekuti hurumende haina mvumo yekuisa komisheni kukanzuro. Mutemo wedu wenyika unotaura pachena kuti makanzuro anotungamirirwa nevanhu vakasarudzwa nevanhu. Zvichireva izvo kuti makanzura kana makanzura ndo anofana kutungamirira makanzura. Saka zvatiri kuona zvekuti hurumende iri kuda kupindira munyaya dzezvematongerwo ematunhu zvinhu zvinokatyamadza zvikuru kana nyika yakatarisana nematambudziko yakatarisana nayo. zvatinotarisira tiona Zimbabwe nezvekuti kana nyika kamira zvakaita seizvi tinoona hurumende ichimira-mira kutarisa nyaya dzemagetsi vanhu izvezvi vanoona magetsi 2 hours, 3 hours usiku magetsi akuita zvekusvikira vanhu usiku sevaroyi zviri zvinoshamisa kuti hurumende aisvikisa commission kuona kuti chii chiri kutambudza bazi rezvemagetsi
kuri vamwe vari kuti izvo zviri kuitika mukanzuro yebhuruwayo zvokuti mune nyonganyonga vanhu vachinetsana zvinopawo mukana wekuti hurumende ipindire kuti izvo imimi muri kutadza kufambisa basa rekanzuro zvakanaka
kutori nenyonganyonga inotyisa munyika nyonganyonga inotyisa mari yenyika iri kubiwa iri kudyiwa semushonga wemuzana mari yenyika iri kuenda hapana accountability zvinhu zvese zviri kuenda hakuna kana inonzi nyonganyonga inotorwa kubulawa zvinhu zvese takagadzirisa kutaura kwandiri kuita kuno kunezuro kanzura yebhulawayo yakaita musangano wayo unonzi special council kudzeya nyaya iyoyo vakabuda nezvisungo zvavakabuda nazvo zvatinoti isusu sevanhu vezimbabwe tinotenda zvikuru nekuti meya vedu vasolomon mugoni nadeputy wavo vatinashe kambarame vakwanisa kutungamirira kugadzirisa kusawirirana kwanga kwabuda kuripo asi zvatinokurudzira isusu ndezvekuti zvavanenge varonga ivo seguta ndo zvinofanira kunge zvichienda mberi nekuti mutemo wenyika unotaura pachena kuti ivo ndo vane mvumo yekutungamira maguta avo
muchiri kuyeuka imi kuti munguva yehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vakambomisawo zvakare makanzura emdc vakaisa makomishoni ekuti arane makanzuro hamuone zvakadaro zvichiitika here zvakare
isu takatisina kutarisira izvi kuti zviitike nekuti mukatarisa utungamiriri hwanga uripo panguva yacho kunyaya kubazi rezvi kutongwa kwematunhu relocal government vana vachombo nevana kasuku here vanhu vanga vasina huruzivo rwakanaka rwokufambisa basa zvakanaka kunyaya yeizvi asi vajulai mwoyo kutanga kwavakaita basa neexperience yavanayo munyaya dzezvematongerwo ezvematunhu madiki zvinoratidza kuti vajulai mwoyo vanga vasiri munhu wekuti vangasvika pachidanho chakadaro kusvika pari zvino handifungi kuti vajulai mwoyo vangatora danho rakadaro nekuti munhu agara munyaya dzelocal governance munhu anoziva mitemo dzezvematongerwo ematunhu saka hatitarisiri kunge zvakadaro zvichinge zvichiitika
mutevedzeri wemunyori wezvematunhu mubato reMDC vaclifford sachiwayo vachitaura vari parunare muharare narechoto westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika magetsi adzoka muVenezuela zvichitevera kuenda nezuro kwemagetsi aya matunhu mashano enyika iyi izvi zvaziviswa nehurumende kudzima kwemagetsi aya kwakatanga masikati nezuro izvo zvakaita kuti motokari dzitadze kufamba zvakapowo kuti vanhu vashandise zvitima vanhu vemunyika iyi vakashayawo mvura uye zvakanga zvisiri nyore kuti vakwanise kutenga chikafu sezvo makadhi avo ekumabhanga akanga asingashande nepamusana pekushaya moto wemagetsi vaboris johnson vadomwa nhasi semunhu akunda musarudzo yekutsiva mutungamiri wenyika iyi amai teresa may avo vanga vachitungamira mubritain vajohnson vadomwa nebato ravo reconservative party zvichitevera kudomwa kwavo vajohnson vari kutarisirwa kunogadzwa mangwana semutungamiri webritain namambokadzi wenyika vajohnson avo vaimbove mutori wenhau uye vakamboita meya weguta relondon munhu agara achida kuva mutungamiri wenyika kwenguva yakareba vanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanaani vapisa nzvimbo iri kuitirwa urongwa hweebola kumabvazuva kwedemocratic republic of the congo vanhu ava vanonzi vapinda muzvivakwa izvi ndokuba zvinhu uye vakasiya vaputsa midziyo yakawanda Nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kudhura nekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari inonzi yave kupa kuti mitengo yezvinhu iwedzerwe ukuwo vashandi vasiri kuwedzerwa mihoro yavo. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vayambira vanhu kuti mitengo ichawedzerwa muzvitoro sezvo mafuta ekufambisa dzimotokari akawedzerwawo nezuro.
Kana takanangana nesekta yeretail, kazhinji kazhinji mutengo wemafuta kukwira kwawo kana kudzika kwawo impact yawo kazhinji nekushandiswa kwanga kuchikwa nekudiwa kunoitwa mafuta edzimotokari. Uri pachikamu chiri between 4-10% as a cost to the business. Uye vazhinji yezvinezvi makambani vari kugadzira zvinhu havachakwanisa kunge vachidhirivhara zvinhu kuzvitoro, vaakuti vezvitoro ngavauye vachitora voga. Saka izvozvo zvinozoita kuti cost inge ichikwira kune business reretail kupfuura the general 4-10% yandataura ichizokura kusvika kuzvikamu is highest 30% to the general cost of doing business in the retail sector.
Vamutashi vanotiwo vamwe vana muzvina zvitoro vatoregedza kutengesa zvimwe zvinhu nenyaya yekushaya magetsi.
Mukatarisa mashopu ari kumarokesheni mazhinji vachona havasi kutokwanisa kunge vachitengesa macold chain products nenyama nepoultry products, nechikonzero chekuti mafiriji haakwanisi kunge achiranwa nemagenerator, uyewo zvimwe zvinoda kunge zvichigara panotonhorera zviri kunge vamwe havachatohodhi havachatounzi. Saka izvozvo ndangati ndo imwe zvinozoita kuti the general cost yebusiness inge ichikwira.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzidzo vanotiwo kushayikwa kwemagetsi kwave kuita kuti kuita bhizimisi kunetse.
Tiri kukomeswa zvikuru nekushayikwa kwemagetsi in that mafekti yedu especially during daytime hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semazvese, zvokutoti mafekitori vava kutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate. Capacity utilization in the last few weeks yadika zvikuru, zvokutoti pamwe tichaona tadzika below the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications dzavanenge ari kutadza kuti pamwe tichadzika down to as low as 30% chaiko.
Mumwe muzvina bhizimisi vaGilbert Muponda vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Ipapa Blessing pakati womei nekuti nyaya iri kunetsa ndeyekuti magetsi anoshandiswa nemunhu wese ari muindastry. Saka kushayikwa kwavo kunotokonzera kuti munhu azopedzisira akuita mamwe mabhinda uko akafanana kutsvaga generator, zvinoreva kuti izvo ane additional expenses. Kwoitawo fuel yacho chinhu chinopinda mualmost everything has to be transported. Saka ipapa panenge paita challenge yekuti vana muzvina bhizimisi vakatarisa nenguva yakati womei.
Vaenderera mberi vachiti mutemo unofanira kuwandudzwa kuitira kuti vemakambani vakwanise kupinza mafuta edzimotokari munyika.
Saka I think energy policy yedu inofanira kugadziriswa from day one yonyatsostructure. Then pa fuel import vanhu ngavabvumidzwe kuimporta fuel yavo vega. Munhu ane mari dzake dzatora kumafree fund people should be allowed to import their own fuel. Zvokuti izera and all these hatingangoti zvedu monopoly kana cartel iri kurana fuel energy this time yatadza. Because pane element yeprofit sharing yekuti fuel ikapinda haisi kutengeswa market yese, inombovharwa mamheri ozopanda anoenda black market. Saka vanhu vane mari dzavo kunze ngavabvumidze kuti munhu wese you are allowed to import fuel, munhu asiimportire fuel wega until the situation normalizes. There's no need yekuti vanhu vanopiwa cartel kupiwa malicense and they fail to deliver pa market hazvibatsire. As a country we're going backwards. Saka ipapo anofanira kugadziriswa kuti munhu wese ane capacity yekugenerata power ngaabvumidzwe, because solar is affordable right now. At least wakaita policy which is the government has to be applauded for, yekuti there's no duty now on solar equipment.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezcitu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
400 RTGS haisi mari inokwana tinga tarisa tinoita poverty datum line iyo zino tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika six anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete saka haisirizvo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe 400 ende imari iri kuuya kamwe chete hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kuri kupawo kuti inflation irambe ichiita chamuramba mhuru uye Zimstats yakazivisa mwedzi wapera kuti inflation yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu kubva muzana mwedzi wapera kunyange hazvo hurumende yainge yati inflation inofanira kuti inge yasvika pazvikamu zviri pasi pegumi mukupera kwegore. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Dino kutimpia mchirongwa chedu, chewe chidiki, che The Connection na 8 Manera. Apo, tinenge tichaura diki wa chema nda Washington Fellowship, chino kukerwa ne urumende ye Amerika. Kana mchida upina mchirongwa ichi, icho cha tino kupakura NHP richoga choga. Shandisai WhatsApp, pa number zinoti +1 202 465 0318. Aiwa, mure Zimbabwe, ngatisanga na ipachirongwa The Connection na 8pm. Bye-bye.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba izi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kutamba kwanga kuri kuita chikwata chebhora remaoko chenetball chemaJames icho chawanikwa chichidzokera kumushure mekunge chapedza makwikwi ku Netball World Cup yanga ichitirwa ku Liverpool.
Malawi, ani sisi imengeli moto moto sayi. Hapana zanzi kutira, sana mbushu mbushu. Nono, kutu iwa tinga. Nino, kana wajia kutu iwa bari mbibari.
Ok, kuzimbabu na chamele tini?
operational queen.
Tinotenda zvikuru Marvelous ini ndini jonga kande miri ndichikuonekai ndikusiyai maoko a Christopher Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.